vanhu vari kunze havauyi vachimhanya muZimbabwe nekuti chokutanga vadyarwa kwavari ikoko. Vana vavo vari muzvikoro, ivo vari mumabasa, vava nezvinzvimbo, vari kutarisirawo kana vari kukondributa kumapenjeni ikoko. Kune zvinhu zvakati wandei, pamwe vanenge vane zvinhu zvavo, mari yavo yavakadyara munyika idzodzo. Saka havangokurumidzi kungoti tava kudzoka kumusha. Chokutanga vanoda kunyatanga vaona kuti zvinhu zvanyatsoshanduka zvakasimba, zvinoita kuti vasazokahadzike kana kuti kuramba vachichema kuti chandakadzokerera chii kumusha. Saka vauyi vachimhanya vanoda kutanga vaona chioneso kana kuti muchirungu signal kubva kunyika chinoratidza kuti nyika yavo yekufamba. Vakauya vakadzoka kuZimbabwe vanova nepundutso neupenyu hwavo.
Asi matambudziko apa amungaonawo angaita kuti vana veZimbabwe vari kunze vasada kudzoka munyika? Tichiona kuti kubva paparurwa gwaro iri kusvika iye zvino patove nemwedzi ingasvika misere.
Pane zvinhu zvakati wandei zvavanotarisa. Ndatiti 2018 ino tanga tine maelections, vaida kuona kuti maelections acho akambomira sei, nyika yacho iri kushanduka here, sekutaurwa kuri kuitwa kuti tave new dispensation, tave nekuona kutsva nematarisiro matsva. Saka nezvakaitika maringe nemaelections, kunyanyanyanya kurayiwa kwakaita vanhu 6 musi wa1 August nekudengenyeka kwakaita hupfumi hwenyika maringe neurongwa hwakatarwa musi wa1 October 2018, zvakakonzeresa kuti misika yekunze market ivhunduke ikwire chose, zvakaita kuti mari inotsvagwa yekunze kwenyika iwe nemutengo uri pamusorosoro, zvakaita kuti mitengo yezvinhu ikwire chaizvo. Totanga zvakare kuona maqu efuel nezvimwe zvakadaro, nekushayikwa kwezvimwe zvinhu pamisika. Saka zvinhu zvakadaro zvichiitika, vanhu vekunze havakurumidzi kumhanya kudzoka, nekuti havauyi kuzopinda maqu efuel, havauyi kuzopinda maqu ekutsvaga zvokudya, havauyi kuzoona maraisi avo asinganyatsokoseswa sezvavakaona musi wa1 August. Saka naizvozvo zvinoita kuti vambomira vachitarisa vari kure.
Asi hurumende pane zvairi kuitawo here zvamungati iri kuedza nepose painogona kukwezva vanhu ivava kana kukwezva vano unyanzvi atingati maincentives?
Kutaura yakambotaura, muchayeuka kuti vamunangagwa pavanga vachitenderera nyika dzose, kungave kuDavos kuSwitzerland, kungave kuAmerica, kungave kuAngola, kungave kuBotswana, Namibia, South Africa. Vaiti vari imomo vaisangana nevanhu vemudiaspora munyika idzodzo, maZimbabwenzi ari kugara nekushanda munyika idzodzo. Vaingotaurwa chinhu chimwe chete chokuti hatiiwi ndisiki neZimbabwe, nekuti hamusi kutibvumidzawo kuti isu sevanhu vari kunze tiuye tivhote, hamusi kutibvumidzawo kuti tive nemadual citizenship, hamusi kugadzira mikana inoti tinyatsouya tigogashirwa zvakanaka. Imi munoda kuti tikumba sei kusimudza nyika yenyu, asi hamusi kuda kuti tivo tipuhwewo maraisi.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti zviitwe nehurumende?
Pane nyaya yekutaurwa pachena nevanhu vari kunze, vari kutaura kuti kana mada kuti tiuyewo kana kuti tibatsire Zimbabwe isimuke, nesuwo tinofange tiinewo kodzero dzedu, kodzero dzakaita sekodzero dzekuvhota, kodzero dzakaita sekodzero dzekuwa nedual citizenship, nekuti vazhinji vacho vatova nezvinhu zvavadyara zvakasimba munyika dzavari. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichitariswa izvozvo.